sano iri nderekuda kungoedza sekuonekwa sepane kuchinjwa kwemutemo inodzvinyirira yanga iripo yepublic order and security act, asi chinonge changochinja ipapo izita chete rekuti yava nezita itsva. Zvinhu zvose zvanga zvichiramba zvichinetsa mudumbiro republic order and security act rangodzorerwazve kumutemo mutsva uyu. Zvakare ukaona mutemo mutsva uyu haunyanyi kusiyana nemutemo waivako waidzwe loma yanga iriko munguva yasmita, zvina kumbonyanya kusiyana. Saka semaonero angu hapana achaningati chachinjiwa mubva mumutemo uyu tingatifadza sezvataa takatarisira.
Pane vamwe vanogonawo kubvunza vamandevere kuti chii chakaipa kuti mutemo uyu unge uripo kana vana vezimbabwe vachingoteedzera mutemo wenyika.
Semaonero atiri kuita maseenzeswo anezvoitwa mutemo iyi, mukaongorora nekuona zvose zvanga zvichiitika kubva pa kapinda hurumende itsva ende patakaita maelections edu paakangopera muna July 2018, muchaona kuti pane vana vezimbabwe vanga vachida kutaridzira nguva dzose murunyararo, asi muchaona kuti hurumende iri kuita kuti vanhu vasakwanisa kunge vachitaridzira murunyararo vachishandisa mitemo iyoyo kudzvinyirira vana vezimbabwe vasataridzira. Vana vezimbabwe vanoda kutaridzira nekuti mararamiro avava kuita nezvekuita upenyu mazuva ano vanenge vachida kuratidzira kuhurumende yavo, vachikumbira kuti hurumende yavo iongorore zviri kunetsa. Asi nekuda kwemitemo iyi matarisa ati kuzvikondera iko zvino izvi vanhu vebato rinopikisa vanga vachida kuratidzira gore rose rino, asi vachitadziswa kutaridzira nokuda kuti pane mitemo inenge ichinzi teedzerai mitemo wakati wakati wakati. Mitemo yacho mukangeredzera haichaedzereki kana kuti chirikatevedzerwa, vanongorambidzwa zvakadaro. Vanhu munoona vachiti vanokwanisa kutaridzira vanenge vari vanhu vebato rinotonga rezanupf, vamwe vese havabvumirwi kutaridzira.
Pane zvimwe zvichakwanisa here kunge zvichiitwa nevanenge vachipokana nemutemo uyu?
Zvinenge zvava kutokwanisa kutozoitika ndezvekuti magweta nevanhu vanoizvekuda kodzero vanofanira kuchalenja mutemo uyu kuti mamwe maprovisions arimo kana kuti zvimwe zviri mutemo inu zviri kunze kwebumbiro remutemo inonzi Constitution of Zimbabwe. Ndo chete chinenge chasara, bumbiro remutemo wezimbabwe rinoti munhu wese ane kodzero dzake dzekuratidzira murunyararo. Saka chinenge changosara ndechekuti vanhu vanokwanisa kuenda kudare guru remutemo reconstitutional court.